manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 22/2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva netsu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hapana kudududza paurongwa hwekuita mushandira pamwe nemapato vachiti vakazvipira kushanda nemapato ane chivimbo navo ivo vatsvangirai. Ropa rinodeuka muzano PF muBulawayo zvichitevera kurwisana kunotyisa pakati penhengo dzebato iri dziri muzvikwata zvakasiyana. Kusajeka kwemashoko egurukota rezvemaindastiri pamusoro pemutemo unorambidza kupinzwa kwezvinhu munyika weStatutory Instrument 64 kwokonzera kusagadzikana muvanhu vanorarama nekutenga zvinhu kunze kwenyika vachizozvitengesa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU PF rinoti richaongorora mhirizhonga yakaitika kuBulawayo neZuro iyo yakasiya vanhu vakawanda vakuwara. Izvi zvataurwa nemutauriri webato iri vaSimon Kayamoyo, avati bato ravo richaongorora nyaya yemhirizhonga yakaitika pamuzinda webato iri weDavis Hall kuBulawayo, pakati pevanonzi vari kutsigira chikwata cheG40 nevari kutsigira chimwe chikwata chinonzi Team Lacoste. Chikwata cheG40 chinonzi chiri kutsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika waPelekezela Mfoko uye murongo wemabasa ezvematongerwo enyika muzano PF waSevia Kasukuwere. Chikwata cheTeam Lacoste chinonziwo chiri kutsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Zvikwata izvi zviri kutatsurana kuda kuona achatsiva mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe kana vachinge vazosiya basa. Vamupoko vaitarisirwa kupinda mumusangano wedunhu reBulawayo uyu kana kuti Provincial Coordinating Committee, asi havana kuzoenda nenyaya yemhirizhonga inotyisa yakapa kuti vamwe vabaiwe nemapanga, vamwe vachidirwa mushonga unokachidza maziso kana kuti pepper spray. Vanotsigira G40 ndo vakanga vachiita musangano uyo wakanzi wainge usiri pamutemo nevanotsigira Team Lacoste, vaiti vakasukuwere vainge vangoita vanhu vekupfekera pfekera pasina sarudzo. Sachigara weYouth League mudunhu reBulawayo muzvare Anna Mokoloha uye sachigara weBulawayo Central vaMagura Charumbira vakakuvara mukurwisana uku pamwe nevamwe vanhu gumi. Vacharumbira avakabayiwa nebanga mumusoro nekumeso vanoti muzvare Mokohola ndo vakauya nebanga racho. Asi muzvare ava vaudza Studio 7 kuti havafambe nemapanga uye vari kuzorwa mafuta enguruve vasina kudya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vacharumbira avanga vachibva kuchipatara.
Ndakangoerekana ndaona varume vakasvika padiri vakamhanyira kubata vakawanda ndokubva vandipinza mukati muyadhi yepaadhedzopazanupf ndokubva vati iwewe ndiwe uri kumobhilaiza vanhu vari agenesti Kasukuwere munomubhavayo uye ndiwe uri agenesti provincial structures emov. Saka vakatanga kundirova vachindirova nemboma dzakasiyana-siyana ndokubva kuti vandibaya nebanga vakandibaya mumusoro ndobva ndaenda kumapurisa. Ndaenda kumapurisa ndikanosvika ndikavhura ripoti yangu. Ndakangozonzwa kuti vanhu vacho vamwe vacho iye vakandirova vakazorohwawo zvisingaiti namaovheti namayouth vanga vatamwa vachiti Charumbira arohwoi gwei pano. Ndozvo zvakaita Sudan izuro.
Pane vamakaziya here pano vakakurova yavo?
Kune anonzi Hardlight Njovu. Hardlight Njovu ndeimo zvayo mbavha irimo inoshandisiwa nana kazukure nevanhu vave vavo vana vuto vana anonzi vanonzi vuto gati. Ndo vavanenge vachitandisa matagi okuro vanhu manje manje anga itori ukami nemhosva dzekidnapping. Akatomboenda kuti ukami nemhosva yerek panga pana maqawe sivanda panga pana butoleze ngwenyi ngwenya memba yecentral committee but iri gel nayanaka sikuwere thenni panga pana tipuriro munhu akandibaya nebanga anoitwa Godsmart Nqube driver wa mp anonzi Malala saka uyu anoshandana nakasikuwere he akauya nebanga akariisa mukati akaisa mubra waisa mubra ndo akazoti vachindirova ndobva akazobvisa banga akapa Cosmas achamupetsemura ei saka vadaro vahovhesi vese vaizviona vakabva vazopandukira naye ana wacho akazorohwa zvisingaiti Mulala wacho uyu wamahovhesi vekunoyo ekusangari rimwe vakarohwa naCosmas Nqube wacho vakamborohwawo navanhu vakarohwa navanhu zvaiti
vanga vari sachigaro yezano PFU Felix Mulawa Central vamagura acharumbira vachitaura vari parunare Mulawa yemakare na Blessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo munyori muzano PFU Felix mudunhu reMulawayo vaHardlife Ndlovu avati zviri kutaurwa navacharumbira handizvechokwadi uye vashoravo mapurisa nekutadza kuvachengetedza.
Ndokuudzai chefu takaitika nezuro tinokuti tine murume anonzi Charumbira haamo mastructures ezano PF muBulawayo Province zvinote membe zano PF takaitika nezuro kwakarohwa vanhu vakavasponsora nomukomana anonzi David asponsora vanhu akaspreya vanhu memba dzeprovhinsi memba dzeproti bhiro memba dzetemporary committee akaspreya vanhu nespray gun muhuri matatiritita meting yecoordinating because papaiti suppose kuya sitting president vamupoko asi vana Charumbira nekushandisiwa pane mahovheti mahovheti amutsvangwa mahovheti amutsvangwa nemayuti amutsvangwa vakauya vachibva kune minzi unonzi kuntumbare vamwadoro vashamba nemakombe vakasvika vakarova chairman weprovhinsi vachiti hanzi ane banga because Charumbira anga akuwara because handiye anga aenda kuataka vanhu anga ataka vanhu Charumbira achirwa nevanhu achimobilisa mayouth asiri member dzepati vasiri mastructures ende Chambwira is a big problem in Bulawayo province taneteka isi hatisi mafunction tiri member dzepati dziri kusapota president vamugabe zvino zvatinoziva chete zvino zvatakanyika muzano PF and then mapurisa zvakaitika mapurisa zvakaitika paya nezvokuti mapurisa havana kunatsa kuti protect mapurisa anga ari vashoma zvizama kutaura kana vanhu vakarohwa about 8 hours vachirohwa hapana TV mapurisa yakaitika
ndataura navacharumbira vacho vari kuti ivo imimi makapinzwa mastructures executive yenyu navakasukuwere pasina kuitwa sarudzo
aiwa unyepa unyepa isusu pakaita sarudzo yakakwana because vanacharumbira havamo mastructures yepati.
Munyori mukuru muzano PF Youth League mudunhu reMulawa iHardlife Ndlovu vachitaura vari parunare Mulawa yemakare na Blessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo unyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi avanoti nyaya yekurwisana muzano PF chigariro asi ichizoita chirwirangwe semakudo.
Kunezwa makavaita handingati vanyanyamedzana pane zvinya zvangu kudavo zvataurwa kuti pane vakarovana nemapepa vamwe vanonyorawo vachiti kurwa uku kuri pakati pemapoka maviri anosanganisira rinonzi reLacoste nereGfort ndozvatati taona asi hatingazoti tinyanya kudzika kana kuenda kudhorobheni nokumaruwa nenyaya iyi nekuti izvi muzano hazvisati zvanyanya kuonekwa.
Munoonawo sei mabatirwo anoitwa nyaya idzi nemapurisa vamwe vari kuti vakaona veMDC vachikandirwa batiegas vachinge vachiita havo musangano wavo murunyararo kulu panoku asi ava vakarowana hapana kana pakakandirwa tiegas. Munoona sei mabatirwo anoitwa basa nemapurisa?
Zvanopevu ndobato riri kutonga ende munongozivavo muAfrica nyika zhinji mapurisa anoshanda maererano nebato riri kutonga ndo zviripo mukatara vachihuri vachihuri kubva kare munhu wezanupiefu vakatonge varikoko Mozambique vachikura zanupiefu saka zanupiefu yatingaidhishi kubva mumabazi ehurumende anosanganisira mapurisa hongu vamwe vangada kuti mapurisa akasununguka hazvisi izvo.
nyanzvo munyadzo zvematongerwo enyika vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri weMDC vamogentsvangirai vanoti hapana kudududza panyaya yekubatana kwemapato anopikisa mukushanda pamwe kubvisa hurumende yavamugabe gore rinouya. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vakutaura nezuro muchinhoi pamusangano weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA vatsvangira vakati mubatanidzwa wemapato anopikisa ndiwo chete unomisa utomi hwavamugabe munyika.
Mugabe anoenda sei? Mugabe anoenda akatabatana tamuba chinhu chimwe chete. Kuruziva zvekutaura vatungamiriri, all the political parties, that either we have to change political culture and direction. We all have to sing one song. Tofamba tese takaumba chinhu chimwe chete. Mukauya kuchiti ingirichi, 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 worovana umo, wokonfuzana. Let's not confuse our own people.
Vatsvangirai vakashoropodza mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika wavasina kudoma nezita wavakati ari kukurudzira mhirizhonga munyika munyaya dzezvematongerwo enyika. Vatsvangirai vakati nhengo dzavo dzichaisa misasa yekudzivirira vanhu kuti vasarohwe nenhengo dzezanu PF. Panyaya dzesarudzo vatsvangirai vakati sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC rinotungamirwa naamai Rita Makarau rinofanirwa kuita sarudzo dzakajeka sezvo vari ivo vanenge vachiona sarudzo kuti dziri kufamba zvakanaka here. Vatsvangirai vakati kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo kunokonzera mhirizhonga munyika.
If you don't become an impartial referee, then you are creating conditions for violence. Nokuti ito hatisi kuzonomira, hatisi kuzonomira chimirwa tichipiwa sematemba takasurira from top to bottom. Iwo vezeke vanozvitoda kuita ukama navo kuti vave ma impartial referees. Kwete kurwisa nawo. We have nothing against Makarau as a person, but she is performing a responsibility to make sure that the elections dziri kuuya dziri free and fair and unquestionable.
Izvi zvakatsigirwa nemukuru weboka rinokurudzira shanduko munyika retajamuka vapromise mukwananzi avo vakataura pamusangano uyu vachiti vachajamuka zvemhando yepamusoro kana sarudzo dzegore rinoya dzikabirwa sezvazvo dzinogaroitwa.
Tajamuka haiperi mutsinga dzevanhu. Munhu wese anobvunza kuti tajamuka iripi, tiriko. Panozonzi mukabari kama elections muchaona kuti tiriko. Because this time we are not going to allow Robert Mugabe to rig elections ever again. Mugabe has to rig elections ever again. Tirikutaura pano pachinhoi nhasi.
Asi vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra uye vari mudzidzisi pachinhoi University of Technology vaDebson Mbada vanoti vemapato ezvematongerwo enyika vanofanirwa kusataura zvinhu zvinokurudzira mhirizhonga sezvo vanhu vakawanda vachizorega kuvhota nekutya mhirizhonga. Vachitaura pamusangano mumwe chete vakapanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weNational People's Party vasipepa Ngomo vakatiwo vanhu vanofanirwa kubvisa mweya wekutya kuti vakwanise kubvisa hurumende yavamugabe pasarudzo gore rinouya. Musangano waNezuro wakazoitwa mushure mekunge mapurisa aramba kupa mvumo kwemasvondo maviri vachiti vainge vasina kuziviswa nenguva uye vaida tsamba yemvumo kumuridzi wenzvimbo. Asi pasi pemitemo yenyika mapurisa haana simba rekurambidza kuitwa kwemisangano. Asi mapurisa anogara akatyora mutemo uyu pose paanorambidza kuitwa kwemisangano zvikuru nemapato anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Aka Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ethiopia iri kurwisana nedambudziko remanyoka iro ravhiringa vanhu vanodarika zviuru makumi matatu nezviviri panguva imwe cheteyo vaimbo vegurukota rezveutano munyika iyi vatedros adamon gebreyesus vari mumwe wevanhu vari kutungamira mukukwikwidza chinzvimbo chekutungamira sangano reworld health organization mutungamiri mutsva weiran achangobva mukusarudzwa zvakare vahasan rohani vanoti ukama hwenyika yavo neamerica hauna kutwasuka uye vati musangano mukuru wemutungamiri weamerica vadonald trump kusaudi arabia musangano wekuda kuonererwa varohani vatiwo kugadzikana mudunhu remiddle east hakungabudiriri kana pasina rubatsiro rwenyika yavo iran sangano reunited nations population fund kana kuti unfpa richishanda nestudents and youth working on reproductive health action team kana kuti seiwat rakavhura nzvimbo pamidland state university yekuti vadzidzi vakwanise kuungana vachiita mitambo yakasiyana-siyana pamwe nekudzidzisana nzira dzekuzvidzivirira kuitira kuti vasabatwa nezvirwere zvepabonde patricia mudadigwa anotipa nyaya iyi
nzvimbo iyi iyo yavanoti resource center yakavhurwa zviri pamutemo chishanu chapera nemukuru weunfpa muzimbabwe vasheik tidiane sise vadzidzi vakaratidza kufara zvikuru nenzvimbo yavakawaniswa iyi mumwe mudzidzi wepamsu akawana zvidzidzo pamusoro pehiv and aids uyo achange achidzidzisawo vamwe vadzidzi hastings tengende anoti kuvhurwa kwenzvimbo iyi kuchabatsira mukuchengetedza utano hwavo tengende anoti zvakakosha kuti vana vezera rinofanirwa kuva richishanda vave neutano hwakanaka kuitira kuti vakwanise kuchengeta mazera echidiki pamwe nevakwegura tengende anoti mikana yekuzvivaraidza nemitambo yakasiyana-siyana zvichakwezva vadzidzi vakasiyana-siyana vowana mikana yekukurukura hiv and aids pamwe nekodzero dzine chekuita nezvepabonde
kuvhurwa kwesenda ino kunotibatsira zvevadzidzi nekuti tava nenzvimbo yatinogona kusangana 24 hours tichibatsirana nenyaya dzesexual reproductive health tava nenzvimbo yatinokwanisa kuti kunyange nevana vezvikoro vamwe vanogona kuuya vachiona information taimbova tichioperators maph caters nesei wat tiri mobile but tisina nzvimbo yatinochengetera information yedu yatokwanisa kudigitaliza information yatie tagadza yatichida kudiseminate saka ikonozvi tava nenzvimbo yekuti tinochengetera information yedu
nhengo yesei wat ari zvakare mudzidzi muzvare michelin makanaka museva vanoti kupanana ruzivo kuvechidiki inzira yakakosha yekuti vechidiki vachengetedze utano hwavo muzvare museva vanokurudzira hurumende nemasangano akazvimiririra kuti pamusoro pekuwanisa zvinhu zvakaita semakondomu pachena dai hurumende yawanisawo mudziyo yekuti vechidiki vazviongorore ropa
nyaya dzehiv and aids dai paingirizwa nyaya yemaself test akamboindrodusa ndofunga zvinogona kutibetsera nekuti isu sevana maybe tinenge tichinyara kuti tokwanisa kuda kuzvipata tichingogona kufunga maybe vachafamba vachitaura mari dzavo dzedu but at least pakava nemaself test hurumende ikatiprodusira maself test akawanda ndoona sekuti zvinogona kutibetsera
anoona nezvekugara kwakanaka nekuchengetedzeka kwevadzidzi pamsu vareginald nyango vanoti kuvhurwa kwenzvimbo iyi kunoratidza chitsidzo chavo nekuzvipira kushanda nevese vari munyaya dzokuchengetedza utano hwevadzidzi
tinotarisira kuti danho ratatora izvi zvichakurudzira vana kuzvidzivirira uyezve kuvapa ruzivo uyezve richavabetserawo kuti sevana vari kukura vazive mazano ekuzvichengetedza
vasi sevanoti zvakakosha kuti hurumende nemasangano akazvimiririra vawedzere zvirongwa zvokudzidzisa vechidiki nezvehiv and aids pamwe nekodzero yepabonde sezvo kuzera revechidiki kuriko kune vakawanda vari kubatwa neutachiona vanokokera zvirongwa zvehiv and aids mugweru vamurari hwingwiri vanoti nekuda kwekuti tsvakiridzo yemunyika iri kuratidza kuti kutapuriranwa kwehiv pamazera ari pakati pemakore gumi nemashanu kusvika pamakore makumi maviri nemana kuri kukwira zvakakosha kuti masera awa awaniswe ruzivo
saka rizosenda zvayakanakira ndekuti chinhu chinogara chiripo zvazvakureva ndezvekuti chero mapartners ano ari munyaya dzekurwisa nyaya dzeHIV ava kukwanisa kuuya kuzosiya zvinhu zvavo murizosenda yamo zvokuti chero vatange tatadza kubata musi vatini takauya tiri tozouya vanokwanisa kuzotichere imwe nguva yavanouya vanovatiza chi vanokwanisa kuwana information irimo murizosenda
pamusoro peruzivo nemitambo mizosenda iyi ichange ichiwanikwawo makondomu vechidiki vanoti vane chivimbo chekuti utano hwakanaka hunovapa mukana wekuti vashandire nyika zvakazara ndakamirira studio 7 mugweru ndini Patricia Mudadigwa.
Sangano rinomirira vanotenga pamwe nekutengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association rinoti kusajeka kwemashoko anonzi akataurwa negurukota rezvemaindustry vaMike Bima pamusoro pemutemo unorambidza kupinzwa kwezvimwe zvigadzirwa munyika Westchester Instrument 64 kwave kukonzera kusagadzikana muvanhu vanorarama nekutenga zvinhu kunze vachizozvitengesa munyika. Vabima vanonzi vakaudza musangano wevane chekuita nemabhizimusi nemusi wechishanu kuvulavayo kuti mutemo uyu vakanga vei kuzobviswa sezvo vakanga vazadzisa zvido zvavo. Asi pasina kupera mazuva maviri vabima vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti mutemo uyu hauna kwavaizoenda kusvika vazodzika mumwe unonzi local content policy uyo uchange uchichengetedza zvakare zvigadzirwa zvemunyika. Mutungamiri wesangano revanotengesa ava vaDennis Juru vanoti kupesana kwemashoko avabima uku kuchaita kuti vanhu vakawanda varasikirwe nemari sezvo vamwe vakanga vatotenga zvinhu zvakanga zvakawanda zvavaifungidzira kuti zvave kubvumidzwa kupinda nazvo munyika vachiti vaizonozvitengesa kuZimbabwe. Studio 7 yakundikana kunzwa divi ravabima sezvo nharembozha yavo yanga isingadairwi. Ngatinzwe hurukuru yataita navajuru pamusoro penyaya iye.
Kungopodza nawo maronda kwavakuitawo nevemalocal industries vanga vavimbisa kuti Sechitory Instrument No. 64 ichavepo zvachose. Asi tinoona kuti hurumende yakatogara pasi vakatozviona vega kuti zvavaitarisira kuti SI 64 ichaunza zvakatadza kuwanikwa zvichiitika. Vaitarisirawo kuti remittance ichakwira. Kwakawanikwa kwekuti mari dzaitumirwa hadzina kukwira. Hurumende yaitarisira kuti vanhu kana vaakutenga zvinhu vachangozvitengera kuZimbabwe, saka mari inotumirwa ichange ichizowanikwa ichikwira, haina kukwira.
Saka imi sevesangano revanotenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika munoona here paine zvinoshandurwa nemashoko avo?
Isusu tiri kutongofara nezvavakataura izvozvo kuti SI 64 iri kuenda zveloko content iyo imwe nyaya inotori nyaya yakatosiyanawo nenyaya yeSI 64. Tine tisaziya hedu kuti vanenge vaakurevei sekuti ndiye munhu mumwe chete iye akataura kuti iri kuenda kwese kwese isitotasapa zvavakataura zvakanaka. Izvo zvekuzonzi haichaenda isu hatiwanikwe tichizozvitarisa isu tongoziva kuti vakataura kuti SI 64 iri kuenda vakataura zvikonzero zviri kuita kuti inge ichienda. Saka izvi zvekuzenge vaakutaurawo havo vafadzana nevavanofadzana navo, isu tinoramba takatsika ipapo pekuti vakati iri kuenda, tatongomirira kuti vatiudze kuti inotanga rini kuenda.
Tinonzwawo kuti kunyange mutemo uyu uripo, vanotenga nekutengesa zvinhu kunze vari kukwanisa kupinza munyika. Zvinhu zvakawanda zvakarambidzwa izvi zviri kukwanisa kupinda munyika. Izvizvi zvamungataura pamusoro pedanho iro
ndo chikonzero chikuru chakaita kuti SI 64 iwanikwe ichinzi inofanwa kubva, sekuti hapana chinhu chakazombonzi hachichawanika kuZimbabwe. Hakuna chinhu chaisiwanikwa kuZimbabwe chichitengwa kunze kwenyika chinonzi changa chisawanike. Musiyano wangu wopo ndewekuti government yanga isisawane duty pazvinhu zvachona zvinopinda munyika. Vanhu vanga vachisimagula zvinhu zvinove zvatakambotaura isusu seInternational Cross Border Traders Association kuti zvinhu hazvisi kumira kupinda, vanhu vari kupinda nezvinhu, vanhu vari kusimagula, vanhu vari kupinda nazvo even nepabhodha chaipo chaipo, zvinhu zvinongopinda.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muJohannesburg, South Africa neStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvapinda muchirongwa chekuunganidza chikafu zvichipa vanoshaya pamwe nevari kugara mumigwagwa muSouth Africa makare havasina pekugara. Mumwe vanhu ava vari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshaya muJohannesburg ndimuzvare vimbai Musaburi. Michael Webe Studio 7 aita hurukuro namuzvare Musaburi kuti tinzwe zvavari kuita.
Takafunga kuti sezvo munomufana nevanhu vakawanda, vanhu vacho vakawanda havana pekugara, vanhu vacho vakawanda pavari kutambura. Takasangana tikaona kuti zviri nani tingobatanidza izvozvo zviduku zviripo, tivavigire chikafu, chikafu tasara tiri takakondribhutwa navanhu, toenda kunovapa zvisina kubikwa. Hatina kungopa vanhu vasina pekugara chete. Takakwanisa kupa nevanhu ivo vari mapofu nezvirema.
Panguva yese iyi paunga uchigara kuSouth Africa, wakasangana nezvizvarwa zvakawanda here vari kugara pamigwagwa?
Vanogara pamigwagwa vakawandisa muno muSouth Africa, nekuti inini ndangove nemakore maviri chete ndichigara muSouth Africa. Saka ndikakuudzai manhamba ndendichitonyepa. Mawandiro avakaita vanhu vasina pekugara hazvitomboiti, because vari kumarokeshini akasiyana, vamwe vari kumataundi akasiyana, vamwe vari kuDurban, vamwe vari kuCape Town, isu tingori muno muJoburg.
Wambotaura kuti wakasangana nemapofu nevanhu vakaremara, vanga varipo vakawanda here kumusangano wako?
Vanga vakawandisa, because nzvimbo yacho takaudzwa kuti kunogara vanhu 3,000, hafu iyoyo mapofu nezvirema.
Ndiani anovabatsira nezvavanoda?
Hapana munhu anovabatsira, vanozvibatsira nekuti vanoenda kumarobots vachinokumbira rubatsiro.
Sezvo nguva yewinter yasvika, chii chichaitika kune vanhu ava?
Tiri kulaunch project yekuvaendesera munguvo mablankets. Tiri kuita nezvekuti tichakumbira vane mablanket masaru kuti tikwanise kunovapa, vane mari vanogara vasikakwanise kutipa mablankets, tichalaunch GoFund account kuti vanhu vanokwanisa kudonata kuti tikwanise kunovapawo, kuti tivapowo mablankets ari warm kuti vakwanisewo kupfuura winter iyi zvakanaka.
Vanhu vari kuda kubatisana newe pachirongwa chako ichi vanokubata sei?
Ini ndiri paFacebook. Mamessage paFacebook tinopindura munhu wese. Ndiri paFacebook, zita rangu ndonzi Vimbai Musaburi.
Muzvare Vimbai Musaburi vachitaura parunhare vari muSouth Africa naMike Hove weStudio 7. Mumusha wedaina musimapinda mamhepo zvichitevera kutatarika kwakaita chikwata chine mukurumbira ichi mukupera kwesvondo. Mutoro wedu nhau Mike Okariati anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri vechikwata ichi nezuro vakapandukira murairidzi wavo Lloyd Mutasa, uyo vaimba kuti paamire iko zvino pakaoma mushure mekunge chikwata ichi chakatatarika ndokuzoita mangange 1-1 neShabani Mine. Matambiro akaita Dynamos nezuro asiyana zvikuru neDimbare inozivikanwa neveruzhinji zvekuti ingadai yakadamburwa neShabani Mine dai vashanyi ava vasina kutadza kukanda mambure mikana yavakawana kunyanya Farai Mupasiri uyo aimbotambira Dimbare. Pakapera mutambo uyu, vatsigiri vechikwata ichi vaitadza kunzwisisa kuti chii chapinda mumusha mavo, vachiti ivo Mutasa anofanira kugadzirisa Dimbare nechimbi chimbi kana kuti asiye basa. VaMichael Bundo ndemumwe wevatsigiri veDynamos vari kuchema nechikwata chavo.
Ndiri kuti asanofanira kugadzirisa timu kuti tibatambe bhora zvakanaka, because zvinorwadza masapotazi aroradziro.
Vabatanai kwaedza avo vanoti vanotevera Dynamos kwese kwainotamba vachibva kunoton vane mashokowo kuna Mutasa. Asi murairidzi weShabani Mine Tekshua Chiragwi ari kufara zvikuru nematambiro akaita chikwata chake, achiti iye poindi kunze kwemusha kunyanya neDynamos yakakosha zvikuru. Black
tinotenda mutoro wedu nhau Mike Okariati. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hapana kudududza paurongwa hwekuita mushandira pamwe nemapato anopikisa, vachiti vakazvipira kushanda nemapato ane chivimbo navo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyai muina Chris Gande namutungamiri Nkomo.